tichitarisa budget regweru mumaudzirwa atakariita richipresentwa takaona richinzira resistance to budget chiratidza kuti hamuna chinhu chakachinja mubudget iroro asi takazotaura kuverengedza budget iroro taritarisa richiri analyze tichida kuona kuti zviri kutaugwa izvi ndezvechokwadi here asi takazoona kuti aiwa mubudget umu mune zvimwe zvinhu zviri kuda kusmugliwa nemanagement yegweru city council pamwe chete nemakanzela zegweru city council chinhu zvakaita sekuti mukatarisa izvezvi mubhajeti mavo chinhu chavanga vasina kutsanangurira vagari mumameetings atakaita acho asi takaona vachida kuintroducer maprepaid water meters anosvika 15,000 at a cost ye$6 million asi vagari mumisangano yatataita nekanzuro vagari vanga vakaramba chirongwa ichi chekuintroducer maprepaid water meters asi kanzuro yakaona zvakagodzera chiramba chindira mberi nekuisa maprepaid water meters iwaya chaita sabudget iyoyi item by item.
Imari yavari kuronga kushandisa kana yavakaproposa ivo vekanzuro?
Mari yakaproposwa mubudget iroriri yakutosvika kuma$38 million but mukatarisa mamillions mamwe achakawandira acho $6 million zvandataura ndo yakanzi iswe kumaprepaid water meters iwaya 15,000 asi maprepaid water meters aya arida kuisa kumahigh kunova kuna vanhu vasina mari yakawanda vagara vandoshaya mari saka zvoreva kuti vasina mari havachagoni kushandisa mvura vasina mari havachagoni kumwa mvura zvoreva zvirwere zvakaita sana cholera netyphoid zvinogona kutidzokera futi muguta redu regweru saka tiri kuti sekanzuro ngavagari asi vateerere kune zvinotaura vagari.
Bhajeti rinotarisirwa kupasiswa riini vamazorodzi?
Iri bhajeti rinofanira kunge richipasisiwa mwedzi uri kutevera iwoyu saka titori mubishi izvezvi kuti tidzokere kuvagari.
Asi pachine mukana here wekuti zvamuri kutaura izvi zvinogona kuzoiswa zvakare mubhajeti?
Mukana uchiripo tiri kutomeka masubmissions izvozvi tichienda mberi tikangotanga tanotaura nevagari toisa maonero avo tomanyora pasi tinomasubmita kukanzuro. Mukana uchiripo wekuti tiobject budget iroro zvinenge zvichidiwa nevagari ndozvatichaendesa nemasignature anenge achidiwa ndovatichaendesa ikoko.